Kwazuwai mukoma Evans, ndinongotenda rudo, mana wenyu ndamupa zita rangu. Andina ochandina acho, chingainzana kutenda rudo rwakadai. Ramunondipa wabati we Studio 7. Kundipawo mukana wokunge ndichitaurawo nevatsigiri vangu, vatsigiri vehard workers, nevatereri mudzimba, mumatunhu, nenyika dzavangadai vari nokusiyana-siyana kwazvo.
Mukoma, tinotiudze mbijana nezvedamba refu idzvara makabura iri.
Damba refu rangu idzva randakaita gore rino 2022. Rinoitwa pachikomo. Ndakaritsi pachikomo seshuviro yekuti pandinozofa vakuru vachange varipo pedyo panguva yandinozofa. Ndakanyora sewiro kuti vapewo munhu wese mukana kana kuti vatsigiri vangu vese mukana wekuona panoradzikwa gamba ravo remimhanzi.
Kubva pamakatanga zvemimhanzi mazuva awanda, rwendo rwenyu rwanga rwakafumira sei kusvika pazuva rinonzi nhasi?
Ndingangoti kubva pandakatanga kuita zvemimhanzi ndakaona chiedza chikuru zvikuru. Nyika yakandigamuchira zvikuru zvizvarwa zvekwedu kumba kuZimbabwe. Ndakagamuchirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya. Ndichitanga ndaingofunga kuti handiri kuita zvangu, just telling a story. Ndichipinda mustudio unopinda sometimes une personal story yaunenge uchida kutaura, but wochizoona kuti vanhu vakawanda vane story yangu vanotoigamuchira. Vakatoigamuchira like Zimbabwe yakagamuchira maitiro andiri kuita mubasa rangu remimhanzi. Zvakandipa simba kuti ndirambe ndichipusha kusvika pari zvino.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Matambudziko andinosangana nawo ndeyekuti ndiri kuita basa rangu ndiri kune imwe nyika isiri nyika yechiberekero. Ndiri kuita basa rangu remimhanzi ndiri South Africa. Zvinotora nguva kuti vasimudziri vemimhanzi vandionewo. Ndiyo dambudziko ndingangoti guru randinaro, asi ndinotarisira hangu kuti pamberi apa ndinge ndichikwanisawo kuflya ndichienda back kuZimbabwe ndichiita mashows, ndichikwanisawo kuti ndisanganewo nevarungu vangu vatsigiri vehard workers, vatsigiri vemimhanzi
vanoda kubhuka mashow, vanoda kutenga mhanzi yenyu, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata kana kuti vanoda kutaura neni, the more than welcome kunditumira WhatsApp panamba dzangu dzinoti +27747046705. Vanoda kutengawo music shop, music yedu yakuwanikwa mamusic shop nokusiyana-siyana kwawo munyika kuZimbabwe, also nekuno kuSouth Africa, kana kuti kuenda kuYouTube. Ndinowanika vanongoti tinomuonga dhuve music yangu. Vanokwanisa kuiona music yangu, downloada music yangu from YouTube, kuFacebook as well, tiriko Instagram as well.
Ko kari kupisa kamunoda kubuda nako mudariro ndekapi?
Kambo kandingada kubuda nako mudariro ndeaka kanonzi mai vangu. Kambo akandaka akanyora mushure mekushaya kwa mai vangu. Isongo yakauya ndichina mata. Munamato wangu kuna Mwari wanga uri weshuviro yamai vangu kuti kana vasvika kudenga Mwari vavatambire.
Misodzi yangu inamaona ndikarangarira, mai vangu vasvika pakufa ndichitambura ndakonewa kuvanunura urwere nekuna kwenamo baba ndakatarira. Oh, hope to God. When I got to win, I don't know. You know, I'm a